manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kava tereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo, Gumiguru 24, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, vanhu vachikurudzirwawo kuti vabaiwe nhomba yeCOVID-19. Misa Zimbabwe yotambira kujekeswa kwematano anotorwa nemunhu kana achida mashoko kubva kumapazi akasiyana-siyana ehurumende pasi pemutemo weIPA, asi ichitiwo pane zvimwe zvirehwarehwa zvinoda kugadziriswa. Ko, mubato reZANU-PF mapindwa napongwe here? Tine hurukuro nevakafanobata chigaro chemutauriri webato iri vaMike Bima. Ii ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 4663. Vanhu makumi mana nevasere vakabatwawo nechirwere ichi nezuro wakare, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nemaviri zvine mazana mashanu nemakumi masere nemasere kana kuti 132,588. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mashanu nemasere nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 3,258,675. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi maviri nemanomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nechimwe kana kuti 2,527,931. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Nyanzvi munyaya dzezveutano vari munyori muusangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, Dr. Enoch Maida, vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba nekuti chirwere ichi chinokwanisa kudzoka kechina zvine mutsindo kana kuti fourth wave. Huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba muZimbabwe huri kuramba huchidzikira zvakanyanya, asi nyanzvi dziri kuyambira kuti izvi zvinogona kuzokonzera matambudziko mune ramangwana sezviri kuitika kunyika dzakaita seBritain, Australia nekuRussia, uko huwandu hwevari kufa nekubatwa neCOVID-19 watanga kuwedzera zvakare. Chimwe chiri kutemesawo nyanzvi munyaya dzezveutano musoro inyaya yekuti mhando yeCOVID-19 yauraya vanhu vakawanda muZimbabwe yeDelta variant yavandudzika zvakare uye yava nekamhando katsva kakawanikwa kuBritain kanonzi AY4.2 kana kuti Delta Plus. Nyanzvi munyika yeBritain dzinoti dzichiri kuongorora kamhando katsva aka kuti kane ukasha wakadii. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Maida.
Tifane kuvarairwa zvachose tichifunga kuti pari zvino patiri kuwana kuti vabatwa noutachiona hweCOVID-19 uhu vari kuita vachiderera. Vanenge vachinzi vashayikavo nokuda kweCOVID-19 vari kuitawo vachiderera, pamwe vachitombotaurwa kunzi pazuva rinenge ratariswa panenge pasina ashayika nokuda kwe utachiona hweCOVID-19.
Zvinoreva here asi izvi kuti denda iri rakuenda richinopera?
Hazvirevi kuti denda iri rakuenda zvachose, saka vanhu vototi aiwa denda iri rakundwa zvapera. Tinofanira kuti tirambe takachenjera, tine chenjedzo yokuziva kuti kune dzimwe nyika mafigiri ari kutokwira evari kubatwa neutachiona hweCovid-19 nevari kushaika nokuda kweutachiona hweCovid-19. Vamwe vari kutotarisa kuti kune dzimwe nyika dzichitariswa kunana Europe Asia uko vari kutotarira kuti vanhu nyika idzodzo dzaakupinda mune yatingataura tichiti fourth wave. Saka izvozvo iyo tofana kungovawo nokuchenjera kuti senyika tinokwanisa kupinda mufourth wave.
Mungapa muenzaniso here ipapo Dr. Maida kuti sei muri kupa chenjedzo iyoyo?
Tikatarira zvakaita gore rapera zviri kungoenderana kuda nezvakaita gore rino kuti pakanyanya kubata COVID-19 yatingati ya third wave kubva munana April, May, June, July kusvika August ndopazvanga zvakatekeshera zvikuru patakatosvikawo ku lockdown ya level 4. Kana tichitarira zvose izvozvo zvakafanira kuti vanhu vazive kuti nyangwe tichibayiwa nhomba zvakatotariswa nokuonekwa kuti nhomba haidziviriri zvachose kuti munhu asabatwa neutachiona hweCovid-19.
Vamwe vanochizobvunza ka Dr. Maida kuti zvino kana paine mukana wekuti unokwanisa kutapurirwa chirwere ichi kunyange wabayiwa nhomba, pachine chikonzero here chekuti munhu abayiwa?
Vaccination kana vaccine iyoyo inenge yapiwa munhu kuti azonzi avaccinatwa zvinobatsira kuti munhu kubatwa kwake neutachiona hweCovid-19 kudzikire chose. Uye kana kuri kuti abatwa neutachiona hweCovid-19 kurwara nayo kana kuti anyanye kurwarisisa zvatingati macomplications haya zvinenge zvakadzikira chose. Uye kutozonzi ashaika nokuda kweutachiona hweCovid-19 iye akabayiwa nhomba mbiri kana yatingati full vaccination, zvinenge zviri pasi pasi, hazvitotarisirwi. Zvingaitika hazvo hapo nepapo, asi percentage yacho yakaderera zvikuru. Saka izvozvo ndosaka vanhu vakakurudzirana pasi rose kuti zviri kuonekwa izvi nemedical science kuti ndo zvinobatsira kuti utachiona hweCovid-19 huve hunokundwa pasi rose. Vanhu ngavabayiwe nhomba iyi.
Dr. Enoch Maida, inyanzvi munyaya dzezveutano, vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Sangano rinoona nezvekodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe rinoti rinotambira kuburitswa kwematanho anotarisirwa kutorwa nevanhu kana vachida kuwana mashoko kubva kumapazi ehurumende pasi pemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act kana kuti AIPA. Asi Misa Zimbabwe inoti pane zvimwe zvirehwarehwa zviri kuda kugadziriswa nekujekeswa. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza Studio 7 kuti hurumende yakazvi pira kuona kuti kodzero dzevanhu munyaya dzekuburitswa kwemashoko dzaremekedzwa. Mugozi yanyaya iyi tabata vanoona nezvemutemo uye umhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko musangano reMisa Zimbabwe, muzvare Nompilo Simanje.
Tinofara nemaregulations akaitwa neZimbabwe Media Commission ichishanda pamwe chete neMinistry of Information, nekuti kubva pakaitwa Freedom of Information Act panga pasati pava nemaregulations anotaura kuti vagari vemuZimbabwe vachange vachiwana information sei.
Zvii zvanga zvichiitwa pasati panyatso jekeswa kuti munhu anga wanisei iyo kodzero yekuwana mashoko?
Tanga timboshandisa dziri tsamba dzatanga tichinyora kuma public entity akasiyana siyana tichikumbira kana tichirequesta for information. Asi iko zvino nekuti maregulations avapo, ane fomu rinotaura kuti kana uchida information unoita sei. Pane fomu raunofila semugari wemucommunity kana semugari wemuZimbabwe rinenge richibvunza information yako neinformation yauri kuda kuziva.
Ko kana uine chinyunyutu.
Tichitarisa ma regulations iwaya. Aru kutipao form rekuti. Kana munu usina kufara. Let's say kuti muna akumbira information asa anakufara. Ne decision kane mindu ya apiwa. Ne public entity kuti anogona wo. Zakare kuenda ku Zimbabwe Media Commission. Achi apila. Tacheriche zao zakare. Kuti ma regulations aya. Aru kupa an obligation. Kana utisungiro. Kuma public entities emu Zimbabwe kuti. Kubva zvino kusvika muna March pa 6 months ma public entities emu Zimbabwe anosungirwa kuti atipe information
zvinenge zvichiitwa seizvi
kubirikidza ne initial statement inenge ichitaura ma functions avo ma departments avo kwavanowanikwa ma locations avo ma address avo uye zvine kuti ivo vane information yakaita sekuti ma records e information yavanayo izvichabatsirawo kuti vagare muZimbabwe vazive kuti kana vane information yavanoda vanoenda ku entity yakati neyakati kana kuti ministry yakati neyakati
zvii zvamuri kuitawo kushambadzira kuvanhu kuti vazive nezvekodzero idzi
tanga tichifamba muma communities akasiyana siyana muma provinces ese emuZimbabwe tichidzidzisa kana kuti tichizivisa vanhu uye nekuti ma regulations ayari kuti chii saka mukufamba umu tafamba ma provinces ano include Manicaland Matabeleland South uye Matabeleland North and tichiri kutendera zvakare ma provinces amwe pane zvimwe zvichemo kana kuti zvikumbiro zvanga zvichibva kuma citizens
zvipi zvavasiri kufara nazvo
chikumbiro ndechekuti Zimbabwe Media Commission ngaiwanikwe muma provinces nemuma districts akasiyana siyana kwete kuti kana vanhu vakuda kuapila mushure mekunge vanyimwa information vanozofanira kuenda kuHarare chimwe chichemo zvakare chichemo chenyaya yemafees nekuti muma regulations aya munhu anenge achida kuapila kuZimbabwe Media Commission anofanira kubhadhara 5000 RTGS ma committee members akasiyana siyana ari kuchemawo kuti mari iyi imari yakawandisa
asi mati masuma here hurumende nezvechemo zvenyisi
atisati taita a formal communication asi patanga tiri kulupane tanga tina commissioner Tanaka Muganyi vanwa commissioner kuZimbabwe Media Commission avo vatazivisawo zve pamusoro pezvichemo izvi zvatange tichisangana nazvo asi mushure mekunge tafamba ma provinces ese tichazo taura zvakare neZimbabwe Media Commission tichivapa information yakakwana iri kubva kuma provinces ese ari muZimbabwe mari nema regulations
vanoona nezvemutemo musangano remisa Zimbabwe bwe muzvare nompilo Simanje vari parunare muHarare. Muhurukuro yatirikuita nevatungamiri nevakuru vakuru vemapato ezvematongerwo enyika nhasi tirikuita hurukuro nevakafanobata chigaro chemutauriri webato rezanupf vamike bima avanoti bato ravo ririkugadzirira zvakasimba kuti rikunde musarudzo dza 2023 vabima vari kuramba kuti mubato ravo mapindwa napongwe kunyange hazvo nhengo dzebato ravo dziri kurwisana dzimwe dzichisungisana nenyaya yezvigaro bato iri riri kutarisirwa nemusi wechitatu kutanga kuita musangano waro wepagore kubindura mukuziya mamiriro akaita zvino muzanu pf tabata vabima
takaita target yokuti how many votes do we need kuti tihwine zvisina any contestation and we agreed kuti if we get 5 million votes tine tapinda zvisina contestation so we are targeting kuti we want 5 million plus. So what we are doing is kuvanema strategies okuti tikwanise kuwana 5 million votes. But kuti tiwane hatisi koni kungoita ma strategies tisina a way of measuring it. Saka our way of measuring ndeyekuti tiri kurestructure musangano. Tichiita go back to the basics.
Munenge muchiita sei apa?
Yokuti everybody uri mumusangano ave pasel paanobva. And my cell opened up my branch, I did my district, I did my provinces. And because of that, we will then say, can I tell you 6 million? We will say, our job is to make sure, put those 6 million people, we make sure it's not about them to register. And the data will make one each in one. We will encourage you to vote right there, to vote, very 6 million.
Vanhu havangodi kuvimbiswa chete kavabima vamwe vanenge vachiti ko zvii zviri kuitwa pari zvino zvekuti vangaite chidokwa dokwa chekuvhotera ZANU PF.
The strides that kuita in terms of infrastructure, the trials that kuitwa in terms of nyaya education, ma issues anaita nyaya zema the water and sanitation and things like that, the kind of things that we are doing in terms of increasing the capacity utilization, ma company arukuya kuzarura ma investment, kuwa open for business, kuingiza ma exports, nyaya agriculture, nyaya pumbuta, nyaya yukuita empower people, all these measures, tifutuona zichitipa dividend. And we are seeing it in the number of people wakuya wachi register. When we had ZITF recently, tatine desk, it we were overwhelmed because we couldn't cope because of the numbers. We are also witnessing tichuonama defections arbita from other parties.
Asi tichitari sao nyaye sarudzo wa bima trikuona kutipalinge parikumbo ita mirijonga. Jirugu gaziris kwa sezo kuti zisa kanganise kugazika na kwebatu.
Ya, nyayaye mirishonga ichibakunani.
Panenge pachiti kwa sarudu zebato reji trukona wa muarugumbo sungwa nema purisa vaita kakurgui sana.
Yo, well, look, iyo nyaye yukutona uofi ofi neita mumusana. It's a sign vanu haruguda shunchimbo. Vanu haruguda shunchimbo mpati. People just don't want to be party, kuwama party members. People want to contribute. Saka kamweka wewe kano itikakari natural. However, iso is a party. What we don't tolerate is violence. But as you know, violence is like one. Zino it go out of proportion.
Seka wa mwaru kuti akosungorwe sana kwewa ripasi waru na zvigaro. Asi kuti kutunga miru ku ndo kunenge kwa kuita umata mbuziko wa mwachinzi vakuda wa zvigaro kubva kuna vamunangagwa zvichidaro.
Yeah, but that is just what people can say. But it seems like it's not an issue. Kana ma issues ataka mbozi kana kuti bogara pasi then about function yekuti kuna vakuru kana kuti tinongozvidzwa zvitaurwa nevanhu. It's not an issue.
Tichitarisawo vamwe vabima vanoti asikazano PF yanga iri mutungamiri kubva kuna 1980 zvizvitsva zvainga vimbise vanhu zvaisina kuita makore esa.
It's not what we are promising, it's what people are seeing. We don't even have to talk about it. People are kuzviona vega.
Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rezano PF vaMike Bima vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemudunhu rekuMaine muAmerica vari kupinda musarudzo musi watumbudzi kuvhotera vamiriri vatsva, asi vari kutarisirwawo kuvhota kuti bumbiro ravo remutemo rovandudzwa here kuti vanhu vabvumidzwe kuzvirimira nekupfuya zvipfuyo zvekudya. Vanoti izvi zviri kuitwa nekuda kwekuti zvinhu zvekudya zvave kudhura zvakanyanya. Vari kutsigira danho iri vanoti vanhu vave kuyaura nenzara nekuti chikafu chave kurimwa nemakambani mashoma aripo iko zvino chave kudhura zvakanyanya. Asi vanopikisa vanoti vanhu vakabvumidzwa kungorima nekupfuya zvipfuyo pose pose nemumadhorobha zvinokonzera zvirwere sezvo panenge pasina vana mazvikokota vanenge vachiongorora sezvinoitwa pane zvinotengeswa muzvitoro. Nyanzvi munyaya zvekugadzirwa kwemishonga muAfrica dzinonzi dziri kuedza kushandisa ruzivo rwavepo kare kugadzira nomba yeCOVID-19 rwakabva mukugadzirwa kwakaitwa mishonga yakaita seModerna nePfizer kuti dzigadzirewo imwe nomba inoshandiswa muAfrica. Izvi zviri kuitwa muCape Town, South Africa, sezvo nyika dzichiri kubudirira dziri kuti nomba yanonoka kusvika kwadziri sezvo nyika dzakabudirira dziri kukoshesa zvizvarwa zvadzo. Chirongwa chiri kuitwa muSouth Africa ichi chiri kutsigirwa nesangano reWorld Health Organization. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwa Kwazwai mwuri ya Zimbabwe ndino mkamchira mchirongwa chedu chewe chidiki. Chandino kupakurai, zvondo rega rega, ini ndini Maikove. Nasi mchirongwa, tiriku zeanya yezwe matambudziko arikusangana newe chidiki kumaruo. Mchirongwa, tina muzvare Cherry Odzobo, vesangana ore Platform for Youth and Community Development. Muzvare Dzobo, ndino mukamuchira muchirongwa. Nyaya tinayo mainzwa.
Alright, maita basa. Matambudziko ari kusangana nevanhu kadzi nevanasikana vechidiki mumaruwa. Anosanganisirawo nyaya dzekuti vachida kuti vabatsirwe kuti vawane ma medical facilities kune ma long distance. Vanhu kadzi vari kunetsekana nekufamba ma long distance. Zvekuti vamwe vanofamba kana 5 kilometers to 10 kilometers vachitsvaga pane ngepaine nearest clinic. Zvinobva zvatozopase matambudziko ekuti kunyanyanyanya vakadzi vanenge vakazvitakura vamwe vanozopedzisira vaakuzvarira munzira nekuti vanenge vatadza kusvikira kuchipatara nenguva yakanaka nenyaya yekuti malong madistance avari kufamba akati kurei.
Ko nyaya yekupa vanhu kadzi mikana yekuzvisimudzira batai nyaya iyi tinzwe.
Isusu kumaruwa communities ari patriarchal zvekuti munhu kadzi zvakaoma kuti anzi awana a piece of land kana kuti anzi awana munda zvakaoma pakuti kuma rural areas musha unonzi musha ndewe murume and kana pasvika panguva dzekunzi mukadzi akupiwa minda ane achitariswa kuti mukadzi akaroorwa here kana akaroorwa zvinenge zvakaoma kuti aaa kupiwawo minda then pane nyaya yekuti kumaruwa kunoku kune vanasikana kana kuti madzimai ane zvipo vamwe vanogona kana kuimba vamwe vanogona kuesa madhiramazi vamwe vanogona kuita zvakasiyana-siyana but hakuna anokwanisa kuvasimudzira nenyaya yekuti tiri kumaruwa hakuna anokwanisa kuva identifya kana kuanoenda maskills avosaka vanongoita enda apo vangogara vangorinde zvipo zvavo izvozvo.
Nemaondere nyuma matambudziko ari kusangana nevanhu kadzi pamwe nevanasikana kumaruwa angagadziriswa sei?
Alright. Inoonera wangu ndeyekuti kana pachitwa maprograms munyika yedu ka panofanira kuti pave nekuenzaniswa kwemisana kumadzimai nekune vechidiki vese zvisinei nekuti vechidiki uyu ari kubva kubato ripi kana kuti ari kuita nezvei basi vechidiki vese nevakadzi vese vangowaniswawo mukana kana iri nyaya yeland distribution ngapangowaniswa kuti vechidiki vapihwewo mukana because chinoitika mukoma ndechekuti vechidiki patinyangwe tikada kuti tinotorawo maloni kumabhengi hatikwanisi bhozi hatina chatinacho chatinosvika tichiti tine ichi chatinacho saka vechidiki vakawaniswawo mikana yekuti panopihwawo vamwe ivhu vakwaniswawo kuti unge vachikwaniswa kuti vawanewo ivhu zvinotibatsira pakuti tinogonawo kuzvimiririra uye vanhukadzi ndokunga vanhukadzi ndoo vanhu vanonyanya kushanda zvakanyanya muagricultural sector but ndoo vanhu varombo zvakanyanya futi saka vakadzi vakapihwawo mikana yakafanana nevarume zvinotibatsira zvakanyanya even kusimudzira upfumi hwenyika nekuti kana munhukadzi akakwanisa kufidha mhuri yake zvinhu zvinokwanisa kungoendeka.
Aiwa muzvare Cherry Odzobo, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Zimbabwe mabva kunzwa kuna Cherry Odzobo nhengo yesangano Replatform for Youth and Community Development. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare nemusi wechipiri pano panhepfenyuro yeStudio 7 pachirongwa chedu chevechidiki cheLive Talk The Connection. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Maikove muri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, muno.
Simba, Simba,
Jesus, Simba, Rangu,
Simba, Rangu.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Nhasi tinonzwa kubva kuna Reverend Taylor Nyanete vanoshandavo nesangano reZimbabwe National Council for Welfare of Children vachitipa maonero avo panyaya yekuti sei vaKristu vachinamata pamazuva akasiyana siyana.
Mubvunzo uyo wakanaka, wakakosha. Tichitarisa Mwari wachisika nyika, wakazorora musi weSabata. Vakasika nyika zuva rekutanga, repiri, retatu, rechina, rechishanu, rechitanhatu. Ndokunzi Mugovera ndokubva wazorora. Ndo panotorera wazhinji Sabata ipapo. Moto rakanzi zuva reSabata. Haufanhi kuita chimwe chinhu, kana mudziyo wako, kana mombe yako, kana chii, hapana chinofanha kumbonga chichiita basa. Saka vechitendero cheSabata ndopo vanotorera kukoshesa zuva rekunamata.
Ko, mamwe makereke nai mufundisi Nyanete?
Vazhinji vakabuda muchechi yeRoman Catholic vanodaira kuti Sunday ndozuva rekunamata, ndozuva rekuungana semhuri pasangano. Vanozvitorera apa kuti tenzi wedu Jesu Kristu akarowerwa musi wechishanu akamuka pazuva retatu. Saka kana uchiverenga Friday, Saturday, Sunday ndo paakamuka kubva mubukiro. Saka ndozuva ravanokoshesa iroro kuti tenzi wedu Jesu Kristu akazomuka pazuva retatu. Jesu Kristu achatsanangurwa nezvake akabva kudenga kuna Baba ndokuuya pasi ndokupfeka chimiro chenyama. Pana John 14 verse 6 anodzidzisa achiti, inini ndini nzira, chokwadi neupenyu. Kana muchida kuenda kuna Baba munotouya nekwandiri. Saka maChristians vanotorera ipapo. Saka vanokoshesa musi wesvondo, ndozuva ravanokoshesa rakazvarwa mambo wedu Jesu Kristu. Zuva iri vachiritora vanoritorazve kubva Jesu Kristu ari mupenyu achifamba. Pane paanobvunzwa kuti pomombe yangu ikawira mubani ndinoita sei musi weSabata, anoti aiwazve, auregi kunobvisa mombe yako mubani nokuti zuva reSabata. Akati iye ndiye muridzi weSabata.
Apa Jesu anotiudzei, ari kutiratidzei nai mufundisi Nyanete?
Zvinoreva izvo kuti Jesu Kristu aive nesimba rekushandura Sabata. Ndokutora kunoita vazhinji kuti zuva remusi wesvondo ndozuva raakamuka. Asi chokwadi ndechekuti Mwari wakazorora musi weSabata akataura kuti tinofanira kuzorora. Zvinoreva izvo kuti nhasi uno vazhinji vanotora zuva rekuzorora either Saturday or Sunday zvichibva nechitendero chaunopinda.
Ko, vatendi vechipostori ke?
Vapostori vazhinji vanoremekedza musi wechishanu, ndo vaanotora vachiti ndo zuva rekunamata. Chishanu ndo chatinoziva tenzi wedu Jesu Kristu akarowerwa pamuchinjiko. Ndo zuva rekutambudzika, ndo zuva rakarwadza muchitendero chechiKristu. Saka izuva ravanobatisisa iroro vachibva vatora mukana wokunamata. Zvokuti vazhinji vavo zuva iri vanotsanya, havadyi. Kana vatodya pamakumwa mvura, vazhinji havatonwi mvura, vanongoswera vakatsanya. Ndo zvinoitwa uye maSabata anotsanya kubva musi wechishanu. Manheru kazhinji yake vakangobika musi wechishanu, havazobiki futi. Vanotozobika vapedza Sabata musi weMugovera. Pakati pesa apa havana chavanoita. Saka zvinobva muchitendero zvinezvi, ndopa zvinobva tunoteta zvipi. Asi chokwadi ndechekuti Sabata ririko uye musasondo uriko. Ndatenda.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio enyu kunhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tava tasuka kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokonika ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa naudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.